Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 22 zvita 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi maviri nevaviri, 322.
Paizuva ratinocherechedza tichirangarira avo vakafa vachiurayirwa kutsigira zapo. Sakari vachiurayirwa kufungidzirwa kuti vangava vatsigire zapo. Izuva ratinopfeka mbatya nhema tichirangarira upenyu hwavo. Sakare tichicherechedza kuti chii chavakasiyira chaizvo chaizvo.
Nhasi Zimbabwe inocherechedza zuva rekubatana rakabva pachibvumirano cheUnity Accord. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave mazana matatu ane makumi maviri nevaviri, 322, zvichitevera kufa nezuro kwevanhu vaviri kuBulawayo. Vanhu makumi mapfumbamwe nevanomwe, 97, vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro uye vose vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi mana nevatatu, 143. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi masere nevapfumbamwe, 89, vafa nechirwere ichi, ichiteverwavo neManicaland ine vanhu makumi matatu nevana, 34, vakafa nechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zviuru gumi nezviviri zvine mazana mana nemakumi maviri nevaviri, 12,422. Vapora munyika vachiita zviuru gumi zvine zana rine gumi nevaviri, 10,112. United Kingdom yazivisa nezvechirwere chitsva chainoti chakabuda mucoronavirus. Nyanzvi mune zveutano muUnited Kingdom dzinoti chirwere ichi chinopomerwa nekukasika kupfuura coronavirus uye chinofungirwa kuti mushonga wenhomba ungatadza kuchimisa. Nyika dzinoita makumi mana dzakazivisa nezuro kuti dzambomisa ndege dzinobva kuUnited Kingdom kumara munyika idzi, dzichitiwo ndege dzenyika idzi dzarambidzwa kunomara kuUnited Kingdom. Tabata Dr. Simba Mavaza vari kuUnited Kingdom kuti vatudze pamusoro penyaya iyi.
Zvatingangotarandizwa kuti vakuru vezveutano muEngland vanotaura kutiwo kana vatingati mascientists vari kuti vakaona pachirwere chedzivamupengo yechikara kuti cheCovid-19 vakaona kuti pane chimwe kana kuti tinganzi new strain, chimwe chirwere chakafanana nechatinga chiripo asi chaane kasimba katisiyanei nechirwere changa chiripo nguva dzese. Masymptoms acho akafanana but marwasi kana kuti maspreading yacho kana maspread ratiri kuita ari so faster than the strain. Plus itinenge chiri kuti resilient to some ways of treatment yanga iri kumboitika kune chimwe chirwere chekutanga. In other words, chirwere chekutanga hachina mushonga wangu uchichirapa asi vanga vachirapa masymptoms acho mamwe nemamwe. Munhu akaita dziwa vairapa dziwa, akaita mudumbu manyoka vairapa manyoka, akakosora vairapa chikosoro. Saka vari kuti chirwere chavakazobata mune zana kana zvitu chine zana revanhu that's about in English 100,000 people so far in England vakaonekwa kuti vane chimwe chirwere chine strain yakati simbei chekuti achanyanya ku control neka is it was happening with the earlier strain yanga iripo saka chirwere ichi chekara kuti new strain yabva yavhundutsa vagari vemueurope
vavhunduka zvakadini chii chavaita
kwabva vanyanya kuvhara mabhodha avo kuratidza motikari nendege kuti dzimhare kana kusimuka dzichena nyika dzavo dzichibva kuengland senezawe dzichingori chirwere chemonzi chichava neabit stronger strain saka nathawe england yairi kuti yaita kana kuti yatingati kutaura pachena haina kuvanza zvabuda mukati mekuongororwa kwechirwere chedzivamupengo ichi saka dzimwe nyika dzakuita kunge dziri kuvapa punishment kuti mataurirei kuti pane enew strain yakonzerwa nechirwere ichi chedzivamupengo but in other words ichingori enew strain hakuna mashoko akawandisisa ataburitswa pamusoro pedzivamupengo ichitsva chati chabatwa muvanhu vakati kuti munyika yebritain
saka pari zvino ndege hadzichabvumidzwa kupinda kana kubuda mubritain here
ndege dzemueurope chete dzimwe nyika dzisati dzaita saizvozvo asi france german most european countries vese vataurira ndege dzavo kuti dzimbomira kumhara muengland kana kusimuka kubva muengland vari kutyaira motokari vachienda kuti dzimwe nyika vari kubuda muengland vachienda kunana france france yagomisawo kufamba kwemotokari france yapa kuti for 48 hours zvinoreva kuti nhasi nemangwana kusvika musechitatu asi vari kutivo vachaongorora vakaona chirwere chisina kuita kunge chakontroreka vachawedzera mazuva in the meantime zvabva zvakonzera iyatoti panic buying kuti vanhu vemunyika yemuengland vakutya kuti chikafu hachichauya kubva kune dzimwe nyika sezvatanga tajaira saka vakunokukuta chikafu chasara muzvitoro kuti vawanewo chikafu chekudya mukrisimasi nemunyuye
avo vange vari Dr. Simba Mavaza vari parunhare kuUnited Kingdom nestudio 7 nhasi 22 zvita Zimbabwe inocherechedza zuva rakanyoreranwa chibvumirano chekubatana kwezanu nezapu makore makumi matatu nematatu apfuura mugwaro kuvanhu vezimbabwe ZANUPF inokurudzira ruzhinji rwevanhu kuti vatore nguva yokurangarira kuti runyararo kubatana nekubudirira kuri munyika nhasi kwakauya nekuzvipira kwakaitwa nemagamba enyika zvikuru muchakabvu Robert Mugabe namuchakabvu Joshua Nkomo vachipindura mashoko aya mutauriri webato rezapu vaipitule Maposa vanoti gwaro rekubatana iri kana kuti unit accord harina zvarinoreva nekuti rakasainwa nevanhu vakange vari parumhananzombe uye vakange vachiedza kuchengetedza upenyu hwavo hwehama dzavo nehweavo vaitsigira bato rezapu vanoti zuva ranhasi izuva rekufeka mbatya nhema nekuchema
document yakasainiwa nezapo kunyanya-nyanya iri yatingati ceasefire document kana kuti surrender document nokuti tinoziva kuti maevents akaita lead to unit accord zviitiko zvine kufa mukati zviitiko zvine kuparadzwa kwepropati zvine kuparadzwa kweupenyu hwevanhu atinoti malivelihood zvakaitika mumateveleg nemitan apo tiri kuona ZANUPF ichiuraya vanhu vaitevera zapu nevaifungidzirwa kuti vanotsigira zapu apo vaida kuita inonzi one party state munyika saka inguva yakareba zvakanyanya kubva muna 1982 zvichinda muna 1987 vanhu vachiurayiwa zvisina magumo kusvika pakazosainiwa nepairoro ratinoti chinitakodi nazunwa tinoziva zvakare kuti chinitakodi haina mbonegoshetwa yaga uya ili kondisini zakare ini kondisini mwechete kuti isi ite batarayo kondisini asho ya uye kuti zapo nga imeze wege zanu PF kusava ni opposition kusava PF kusava ni opposition mnika kufa wana wanipatisiti ya baida saka isi dokumenti atino chereche tatichipembelera kunyanya seza haku ni vanu ni kumatebeli ni kumitlezi au waka uraiwa shakari waka uraiwa ama zavo nukunda kwe political experience ya choko ni zanu CF saka inzu vana tino chereche za tichirangarira au waka afa pachuraiwa kutikira za haku shakari pachuraiwa kufungitirwa kutivanga wawa tisikiriwe za haku inzu vana tino keka mbashka nema rangarira upenyu wavo sakare tichi cherecheza kuti vakafira chii chavakafira chaizvo chaizvo
saka sopona kwenyu hapana chakanaka chakambobudawo here muunity according
hapana kana chimwe chete chiro chakanaka chakambobuda muunity according sematarira ndamboita kuchanga chitongoro surrender document my intentions ayo unity according ana kana chimwe chete chakanaka kana chakatsvaruka nokuti kumbunyikitswa kwakaitwa vanhu unity ariumbwe pamusoro pemapfupa evanhu vari mumakuva asina kuvaika zvakanaka tiotina makresi vanhu vakawanda zvakanyanya avazikana kuti vakafira kupi vakavikwa kupi izvozvo hatingaumbe kubatana kwevanhu pamusoro pemapfupa akawanda kudaro neropa rakadaro zvakandeuka zvisina maturo zvakare unity haimanikitswe pavanhu unity inofanira kuuya naturally sereaction kumapolicies ehurumende yekubatanidza nekuchengetedza vanhu vemunyika zvakafanana zvatinoti equality nokucherechedzwa kwemarights evanhu vese munyika ndizvo zvinounza kubatana kwevanhu kwete kuti inoita zvokufosereswa kuti batanai kana kuti makabatana nokuda kwokuti takasaina dokumendi rakati handizvo zvinounza unity handizvo zvinounza kubatana kwevanhu
avo vange vari mutauriri webato rezapu vaepitule mbaposa vari parunare kubulawayo nestudio 7 mugwaro rabva kuzanu PF rabudiswa nevakafanobata chigaro chezvokubudiswa kwemashoko mubato iri vapatrick chinamasa zanu PF inoti zuva iri reunity day rinoteuchidza zuva rakamira kusagadzikana kwakange kuri kutora nzvimbo mumatunhu ekuchamhembe kwenyika vachiti bato ravo rinorumbidza zvikuru mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa mukuedza kwavo kuita hurukuro nemasangano akaita sematebeleland collective madzishe makereke nevamwe mukuedza kugadzirisa nekupodza mavanga egukura hundi tombo tarisa zviri mumapepa nawo anhasi kuroniko rinoti vagari vemusha weshalani kuzle garikai munzvimbo yecodry park kubulawayo vari kuchema-chema nenyaya yezvimbudzi zvemakomba zvave kupfachukira kunze zvichikonzera kunhuhwa uye kutyira kuti zvirwere zvinopomeranwa zvingatanga kupararira munzvimbo iyi mukuronikro mekare mazana nemazana ezvizvarwa zvezimbabwe zviri kudzoka kumusha kukrisimasi kubva kusouth africa zviri kuita mazuva maviri zvakamirira kuti zvikwanise kupinda munyika nepabhodha rebite bridge pamusoro peuwandu hwevanhu muherald World Health Organization inoyambira Zimbabwe kuti isarerutsa mirayiro yekurwisana nekupararira kwecoronavirus panguva yeChristmas ino. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mufadzisawo mukomo wangu vaka ari kuSouth Africa ukakaiswa kwarantaini anonzi tsunga yegore jena imi ndinonzi wotonga yemakumborenga mukwasa nevese vanondiziva kuti makadi zvenyu muve nekrisimusi yakanaka negoredzva rakanaka
kwazuva kwamuri muri zimbabwe kwazuva kwamuri vatipfenyuri ndinofara chaizvo nokurumbidza mwari wedo runo takapiwa mvura krisimusi tinokwanisa kutamba tichidya chibage chero zvazvo vazhinji vakaita pfumvudza vakuru venyika vakapromisa zvavakapromisa asi havana kusatipisa asi mwari wakatipa mvura nepasho makoko taiwana fetilizer yataibvutirana chero vasina kuzotipa top asi mwari vakatipa mvura vakatanga vanotarisira kuti chibage pakrisimusi ndiwo mufaro watinawo maguta auya
Studio 7 makadi zisandikwa dizi latest ndinoshuvirawo vanhu vese krisimasi yakanaka pamwe chete nenew year ndinoshuvira pamigogo kuti vanhu vafambe zvakanaka mudzimba muzvitendero chaimo vanhu tirumbidze zuva rekrisimusi uyezve tive vanhu vanoremekedza kodzero mukufamba kunyanya mudzimotokari ndinoshuvira mwana wese wezimbabwe kwaari ndichiti muve nezororo rakanaka zitandinoitwa dj
makadi studio 7 inini ndinoitwa kejonzoka maneka ndobva padc pamutasa ndoti kune timu rangu vasanzidzanira pachiravo secondary school ndongorudza kuti happy christmas and new year timu rangu ndokudai I love you so much muve nehoday yakanaka muve negoreja ndiri zvangu parusapi apo ndopamunondiwanira musashushikane tiriko timu rangu zvezvekuti ase madhiri enyu
mamuka sei mukomata nonoka mamuka sei apa studio apo inozidziita ndinoitwa list mati njanji ndiri kumbira kubvunza nezvi pabhodha apa ndirodawo ruzivo kuti paari kufambika zvakaita seni kuti mukoma vangu varoda kuenda kuzimbabwe ivo nemudzimai wavo pamwe chete nemwana wavo but havana mapasipoti vese vavo saka manje vanga vachitoronga kuda kufamba nekurwizi manjewo manje kurwizi kwacho kune njodzi dzakawanda manje nhasi umwe mupano wekwamatose abva atogova nemvura iko atoyeredzwa aenda saka kune njodzi dzakawandisa sereki manje ndokwanga vachida kubuda nako ikoko nekuti pabhodha pacho pari kunzi varudawa bepa raira saka bepa raira handizivi kuti munhu anokwanisa kuriita bepa raira asina pasipoti here kana tinenge tichida munhu une pasipoti but kana kuri kuti kana usina pasipoti haukwanisi kuriita manje rinenge riri dambudziko nekuti vanoziva kuti pane vanhu vakawanda vari kunze kunoko vasina mapasipoti saka vane vavo vanenge vachifunga kuti kana vakuenda zimbabwe vanenge vakufamba sei saka zvinhu zvairova vanenge vachivabvumidza kuti vanenge vachinyatsotoziva kuti vanhu ivo vachafamba nekusangoka saka ndo vachangozadza korona futi kuzimbabwe kwacho futi atimona saka pahandizivi ndokumbira ruzivo pamwe maybe vanongobvumidza chero usina pasipoti kuve nebepa iroro mokwanisa kunipindura ipapo ndikwanise kuziva ndikwanise kuvaudzawo blas nekuti voda kusimuka manje manje ipapo
vepastudio 7 makadi ndiri ndadzoka zvekare ndinoitwa mukoma Brian ndiri pamuzanzi ndakataura ndikati muchaona kuchisungwa vakuru voko ndc makambeke muchiita abuda kauyuyuyu meya weharare jakobho mafumi pane mwe ari kuteera manje manje imi nhawa isei kutamba iyi munanga agwauyo ari kutonga nyika
ndokukwazisai muwe vana jonga kandimiri nablessing zulu namavelas nyauye ndokukwazisai kuti makadii zvenyu ini ndiniwo kuda kwashe mukombe ndichitaura ndiri kubhotswana kupakalani ndoda kukwazisa baba namai vangu baba namai mukombe kugokwe gumunyu ganda varoi kwamajaya kuti makadiko baba namai Christmas yasvika makatigadziriraiko mbudzi dziriko here nai baba namai mukombe vari sei vazukuru vana akumeni nanakilai nemurora mai aki vanofara here aiwa isu tinofara zvedu tiri kuno kubhotswana mvura iri kunaya here sitakundikana kuuya asi tichauya zvedu ndozokwazisa zvemunin'ina wangu wandinaye kuno kubhotswana Emmanuel mukombe nasisi vanonzi maindevele ndichiti makadii zvenyu ndozokwazisazve nasisi vari kugokwe nembudziya kunyamponda vanonzi mailizi mazula chiti makadii zvenyu sisi krisimasi yasvika iyi makatigadzirireiko nevamwe vese vanondiziva matima nenyika ndinotenda zvangu ndine kuda kwashe mukombe
pa studio 7 na najonga kandimire nevamwe vose munofara here andiza kukwazisa team rangu repa hungu apa rinoti Lazarus Sevier Dabala Teuma David Ja Nomorisa Silva Lord She Frenage na kulesa mpa kariba apo nyanga ire mai vangu mai choto mdara choto newe chidiki vose vakatevera pa studio 7 ndoti musakangano general disease ijaimari mune tariro musapedze mari nezuva rimwe chete vana vanda vaenda zvikoro January iro ndichoto Isaya kuhurungwe pakajekache
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazvo enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchidudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica nezuro vakasarudzwa kuve mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vakabayiwa nhomba yecoronavhairas mberi kwevatori venhau vachiti vanoda kuratidza ruzhinji rwevanhu kuti mushonga uyu wakanaka uye unobatsira nezuro kwekare mutevedzeri wavabiden amai Kamala Harris vakashanya kudunhu regeorgia kunobatsira nhengo dzebato ravo mbiri dziri kukukwidzira kupinda muparamende vanoongorora zvematongero enyika vatafadzwa munjanja vanoti vabiden vari kusarudza makurukota ane ruzivo vachiti zvekare sarudzo yekugeorgia isarudzo hombe inofanirwa kukundwa nebato ravabiden kuti vagotonga zvakanaka
kufara chaizvo nezvandiri kuona ndakaona kuti vabiden vakadoma team yavo yakasimba and team ine vanhu vakasiyana siyana vanenge vachibva kumarudzi akasiyana siyana saka ndingangoti team yavo ine diversity yandakafarira
vanhu vanobva kumarudzi akasiyana siyana vanobatsira sei
ndingada kutarisa kuti secretary of defense wavo retired general Lloyd Austin munhu mutema African American and zvinobatsira mumacommunities edu kuti vana vedu vanokurawo vachiona munhu wavari kutarisira ari munhu werudzi rwedu nekuti rudzi rwedu harinyanyi kuratidzirwa kunze uku mumabasa ari pamusorosoro akaita seaya saka ndongo zvinobatsirawo mumacommunity edu emaminority and then ndoda kuti iwo vabiden wakaapoint anonzi Alejandro Moyokazi uyo akaapointwa kugurukota rinoona nezveimmigration kana kuti kati yaanozi homeland security muimmigrantwo zvakare and kana iri kutungamirirwa nemunhu akambofamba munyasha dzeimmigration tinoona kuti anenge achizofambisa basa nemazvo nekutarisirawo kuona nhamo dzinenge dzine vanhu vakasiyana siyana vanenge vada kuita zveimmigration izvi
kune sarudzo dziri kuitwa muna January uno kugeorgia uku chii chamungatitaurira pamusoro pesarudzo dzamasineta izvi
nyaya yesarudzo iyi inyaya yakakosha chaiyo ndingatongoti ndotodaa ndichikoseka zvangu ndichitoti ndo round 2 yepresidential election round number 2 chaiyo chaiyo nekuti election iyi bato rinenge rahwina richakontrola United States Senate and kuti vabiden vakwanise kutonga vachinyatsokuunza sanduko yakanaka iri kudiwa uye yavakaendawo pabalot vachikampeina zvinenge zvakakosha kuti wahwine election idzi idzo 2 idzi dzinenge dziri kugeorgia ndosamba makaona vatrump wanga varikowo kugeorgia vabiden vakazoendawo kugeorgia vachinokampeina saka georgia mangange ndingati ndo round 2 round yekupedzisira yepresidential election yemuamerica muno
sokuona kwenyu imimi munoona sokuti ane mukana bato rino mukana wokuhwina kugeorgia kunge riko
apo pakaoma ndikuudze chokwadi ndinodaro nekuti ndinoona kuti mangezi akawanda kana kuti ndangotiwo wanga vachida watrump kana kuti marepublicans wakarwadziwa chaizvo nekuziwa kwakaita munhu wavo WhatsApp. Saka ndinoona kuti wakawanda wakarwadziwa wemuGeorgia nyangwe kune vangu vangu vasina kuvhota, ndikuona kuti wakabuda neuwandu hwavo nekuda kuita kupisa kakugadzirisa. Ona futi iwe rekumademokrats kuti kuhwina kwakaita vaBiden Georgia zvichapawo manakunaku kana kuti simba kana kuti zvichamotivheta iwo vademokrati wakanga wavhota vaBiden kuti wabude muhwandu hwavo kuti vabva vabatsira vaBiden kuti wahwine senate zvichazobatsira kutonga kwavo kwepresidenti yavo.
Avo vange vari vatafadzwa munjanja vari parunhare kuOklahoma neStudio 7. Makoni nekambo kake andiende. Aiwa vatereri, ini hangu ndave kuenda. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCovid-19 muZimbabwe vari mazana matatu ane makumi maviri nevaviri, 322. Nhasi Zimbabwe inochiratidza zuva rekubatana rakabva pachibvumirano cheUnity Accord makore makumi matatu nematatu apfuura. Tashika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nezvo zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvo dzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti muswera zvakanaka.